Afrika ini nje mudzimai. Afrika yagara yashungurudzwa makore akawanda. Saka ndokuenda kuWashington DC kuti tinotaura takamirira madzimai. Madzimai anenge Mary Chiwenga ari kushungurudzwa nekutorerwa vana vake kubva kuukei yake nenhau yekuti madzimai agara anoshungurudzwa. Tokuenda kuWashington DC kunoti toda kuti mutimwe nekuti madzimai tiri pano. Kana munozopa mari dzamunopa mabillions amunopa vakurukuru venyika vekutonga nyika, vanhu vakazhinji varume, rangarirewo madzimai, vana neyouth. Ndo zvati tokuenda kuWashington DC. Tokuendawo futi kuWashington DC kuti tinosangana nevamwe vanoshanda munzvimbo yatinoshanda iyi. Tinoshanda mukutsimudzira madzimai anenge akadzvanyirirwa. Tinovabatsira kuti vange vachibuda munzvimbo dzekudzvanyirirwa. Achakanyanya kukosha, tinobatsira kuti mhuri dzevana veAfrica dzigare dzakasimba.
Muchange muri kubatawo nyaya dzezvemabhizimisi here muri kuWashington DC uku?
Tokuenda nekuti tinoziva kuti panoita nyaya dzemari nebhizimisi, kazhinji vakadzi vanosiyiwa kumashure. Vakadzi, vana neyouth. Tokuenda kuWashington DC nekuti tine maprojects arikuda kuunzawo kuZimbabwe. Vautenda mukuru wedu wenyika vapresident Emmerson Mnangagwa vanonzwisisa nekuvhurawo mwoyo wavo panhau dzemaprojects. Takatotanga kushanda nehofisi yavo tichiti isusu toda kuti madzimai anga achikurudzirwa kuti vabate mabasa emaoko, asi havakwanisi kubata mabasa emaoko pasina kana pekutangira. Saka ndokuenda kuWashington DC ndine timu yandinoshanda nayo, tine mabasa atanga tichiita for the last 6 months kuti tikwanise kunge tichiona funding. Tiri kumiramira tichishingirira kuti tibatsirewo nyika yedu. Tiri kushandawo zvakare nacongressmen vanogara nzvimbo yeTexas. Takataura nemukurumukuru wecongress wekuTexas tikati tinofanira kuestablisha relationship between Zimbabwe neTexas, tinayo yonzi sister city.